Mukuru wevechidiki Kimbatore Movement for Democratic Change inotungamirwa naVamogen Tsvangirai vaHappy Mochidziva vaudza Studio 7 kuti sevechidiki havasi kugutsikana namainyoni kuti vamirire vechidiki mudare remakurukota. Vachidziva vatamainyoni avo vane makore makumi matanhatu nemasere munhu akurisa zvokuti havanzwisise zvinodiwa nevechidiki. Vachidziva vati sevechidiki vanodawo munhu ane ruzivo rwemishina yechimanje manje izvo zvavati havafungi kuti amainyoni vane ruzivo rwakanyanya nazvo.
Toda kuti makuru vedu venyika yeZimbabwe vazvisvike mavari vese kuti vechidiki vane kodzero yekuzvitungamirira, vanogona kuzvitungamirira. Tine zvakawanda zvatinoda kutarisira kuti tinge tichinzi tinodai sevechidiki zvisina kumbobvira zvakaitwa nanambuya Stembisonyoni. Vanambuya Stembisonyoni havaendirani netechnological generation yavo yatinoti the modern generation, yava generation yetechnology yavasingakwanisi kuti ivo vanoita adapt to zvatinoda, havasi vakakwanisa kuzviita. Nyaya yakafanana nekuti mayouth anga achiwana maprojects akasiyana siyana. Tinoda maprojects anenge ari technologically advanced, asingakwanisi kunzwisisikwa nambuya Stembisonyoni nekuti vanoti izvi hazvina basa, isu kwatiri zviine basa. Saka kuti paministri iyoyo toda kuona vachikwanisa kuti kana vamunangagwa vari senzie, toda kuona vachirivhesa zvavakaita vachiita iri stand alone ningi ministry ichatungamirirwa nevechidiki.
Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano retajamuka vaDanford Ngadziore vatiwa mainyoni havakoshesi vechidiki. VaNgadziore vati kunyange pavaive gurukota remabhizimusi madiki muhurumende yavamugabe, amainyoni vaisambokoshesa vechidiki vakatiwo nezera rava vaone vachizadzisa zvido zvevechidiki.
Tingi ndakatarira mai Stembisonyoni vasati vaitwa minister for youth, vanga vari minister of small to media enterprises. Zvine maita akawandisa chose anowanikwa ikoko mapurojekiti madikidiki munyika munomu. Asi tingatarira kuti pane chavakaitira vanhu ivavo vechidiki mapurojekiti iwayo muno muHarare zvakawanda zvinoitika, but handirasi kunge advise itori challenge. Zvakare ikatarira age yavo ndirasi kunge hapana zvakwandinotarisira kuti tisechidiki tiwane pundutso ochotiraramisa takananga nemapurojekiti echidiki. So ndiri kuti hatingi zvakanaka kuti vamunangagwa vatarise zvakare kune rijini iye yemachevheriland voona kuti hakuna herimwe mudzimai vechidiki oro murume wechidiki ikoko anokwanisa kunzwisisa matambudziko echidiki.
Mumwewo vechidiki vatodzi vatiwo kunyange hazvo vasina kufara nekuti vechidiki vatungamirirwe naamainyoni, vatiwo mubato reZANU-PF panhengo dzeparamende hapana wavanoona igona kusimudzira vechidiki. Vatodzi vati izvi ndo zviri kupa shungu kune vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota vakati muna 2018 vanoda kusarudza nhengo dzeparamende dzechidiki.
Ini ndinoona zvisika chakwanisike kuti pane varipo ipapo pange pachibuda munhu anokwanisa kutungamira kana kunzwisisa nyaya dzemayouth. Saka tarisiro yedu yatopa next cabinet chagadzirwa after elections 2018 nekuti isu vechidiki tazvipira chose kuti tinge tichirejista kuvhota tigozovhota kuti tiwane vanotimirira wechidiki mudare repariamende nekwese mabazi ehurumende. Tete tiwanosheya yedu semayouth tingachikwanisawo kudzidzawo kubva even kune vakuru vanenge vasara varipo. But kana tichinyimwa mukana wacho kuti tikwanise kudzidza tikwanise kunzwisisa masystem nechikanda kwezvinhu muhurumende, tichinyimwa mukana wacho handioni sekunge pane zvinofamba. Saka isu tikangomirirawo kuti tivhote 2018 murunyararo, then adyiwa oenda ozorora tosarudza vanhu vatoda kuti vange vachitumirira nyaya dzemayouth.
Vamunangagwa vakagadza makurukota ehurumende nemuvhuro ayo vachashanda nawo kusvika pachaitwa sarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.